Ndingangoti hurumende yaita chinhu chakanaka pakuvhura musika weStock Exchange, nekuti tikatarisa matangira azvakaita kana kuti kumiswa kwakwakaita Stock Exchange kwanga kusina tsarukano. Nekuti kana hurumende yanga ichida iyo kuti izive zvanga zvichiitika nemakambani matatu anova iwataurwa kana kuti iyo inozivikanwa nekuti Old Mutual Implied REIT, vaingofanirwa kumisa makambani iwayo ari matatu, then vosiya mamwe ese achishanda mune zvakanaka.
Sei zvakakosha semafungiro enyu kuti musika uyu urambe uchishanda?
Kuitira kuti maonerwo atinoitwa navo vese vanenge vaida kuunza mari mukati menyika, zvikuru sei mainvestors vatakatarisa kuti vauye munyika munomu kuitira kuti ibudirire, arambe akamira zvakanaka. Manje mamirira zvinenge zvaita maonero avanenge akuita, vanenge vakuona Zimbabwe senyika isingagashire mainvestors mune zvakanaka, uye inoshandisa chisimba pakumisa kana kuti pakupindira mumashandiro anoita zvemabhizimusi. Asi chinhu chakanaka chavaita ichichi.
Pane zvamungatiwo zvadzidzwa here apa nehurumende?
Ndinovimba dzidziso dziripo dzakawanda dzinofa kunge dzaonekwawo kuitira kuti mune ramangwana zvakadai zvinge zvisingazodzokorodzwe vatange vazivisa makambani ese anenge ari involved, then vobva vatora matanho anofa kunge achiitwa kuda kuziva kuti chii chiri kuitika kana kuferefeta vasati vamisa mashandiro anenge achiita musika weZimbabwe Stock Exchange.
Takanzwawo bato reZANU-PF richitaura kuti Old Mutual inofanira kumiswa basa. Semaonero enyu, izvi zvakakodzera here?
Hazvina kushata kuti bato rinenge richitonga ripowo muono waro, asi dambudziko rinoitika kana dambudziko rinosanganikwa naro nemabhizimusi vari munyika yeZimbabwe nderekuti vanenge vachitarisirwa kuti hurumende iyo inova inoisa inogadzika mutemo nekuita kuti mitemo inge ichitevedzerwa nevemabhizimusi, ndo inenge ichifanirwa kuti inge ichitaura kana kuita maannouncements akadai, zvikuru sei patinge paonekwa kuti pane zvakanganiswa mukati memitemo yenyika. Avo vanenge vari ndingangoti vanenge vachinzi vakatyora mutemo voziviswa nematanho anenge akataurwa.
Saka seipapa ndiani aifanira kuita basa iri?
Seipapa zvinenge zvichitarisirwawo kuti Securities and Exchange Commission of Zimbabwe inge ichigara pasi nevemabhizimusi vese vanenge vachionekwa sekuti vane pavakatyora mutemo voziviswa zviri mugwara. Vachinge vaziviswa zviri mugwara, Zimbabwe Stock Exchange yosiyiwa ichishanda kana kuti ichioperata maoperator ainenge ichiita. Avo vanenge vatyora mutemo ndovombomiswa vari parutivi zvisingakanganisi mamwe mabhizimusi ese anenge aripo, nokuti zvinopa maonerwo aanoitwa nyika navese vanenge vada kuunza mari mukati menyika inoyi anobva ashata. Zvinobva zvaita kunge hatikwanisi kugashira kana kubata mari dzavese vanenge vachiuya kuzoisa mari mukati meino nyika mune zvakanaka, uye hatikwanisi kudyidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.